manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Polity Bureau vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa muBulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Polity Bureau vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolit bureau kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongres yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongres iyi vamunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vakonstantino Chiwenga navakembo Muhadhi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchinguri Kashiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolit bureau dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Ndave kugadza zvino komiti izere yePolitburo yeZANU-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri vebato vaviri. Sekutaura kwandaita ndiComrade Chiwenga naComrade Muhadhi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchinguri Kashiri. Munyori anonana nezvekufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anonana nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anonana nezvemadzimai uku vatino Macharakaire vachiitwa munyori anonana nezvevechidiki. Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapo Mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa namai Chidosa Nyatwe. Vamunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita sava Webster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira mai Joyce Mujuru panguva iyo vamunangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa Manduwanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 chichaitsigira mai Grace Mugabe kuti vatore matomo kubva kumurume wavo hurumende yavamugabe isati yapidigurwa nemauto. VaShamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political commissar James Makamba vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyorano na nezvekutakurwa kwezvinhu. Vamandiwanzira vaitwa munyorano na nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro, vana Shamu, vana Supa, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore, nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Charangarira vashamu vachinyadzwa zvikuru, vachinzi vaitsigira mai mujuru, zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF, ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvokuti basa remusangano ringafambiswe sei, uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF, mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira, uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawa nezuro dzapiwa mukana wekuvene mhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava avanoti muzvare Samkeliso Chuma, vaMelusi Nyati navatamutlanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi, vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas, vanhu vanoita pressure, vanhu hatachitenga. But this year iritotange tisata kutombosvika paChristmas, saka ndingangoti business riri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndo yatinosowanzoitawo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Hizidesi hakuna mari patisakangotingangona maChristmas, but havana mari mumtinotswerera kana queen kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozi kuti zvinofambe ndonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanhue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholiday yasvika izvi zvakaoma, vanhu havana mari haisi kutenderera. Tachitarisirawo kuti neholiday zvinogona kufamba, but vakaipa, hakuna mari kunzi, upenyu hwakatotiomera. Vana vadatsvagira nzvimbo dzemagrade 1 ndoparikupa mari dzacho, vati mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ino hakukatyamadzi, vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi, muchirungu vanoti low wage economy, zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikatsangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya, urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki, ini ndikufairwa neKrismasi zvaizvozvi. Krismasi iri kundiita bho because ndozorakazvara yes, ndagadzirira Krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunoroserwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Judas Vandavati, matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Christmas yegore rino hapana kunakidza kwaitaita, nekuti tatambura chikafu chedu chese tiri kuora mumativi kukurikidza nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero, tinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akile, vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismas iyi ive Krismas yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru, vaCharles Mazoro, dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanange vachifara.
Krismas yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismas. Zvimvura izvi zvakakodzerawo matambudziko agara kusanganikwa naona vagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu vagari kuBikita hakuna Kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika, nekuti vezino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura, vezvesewa kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva reKisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaapa, zvese iringotipawo mapromises kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi, asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisati ndaona kuchepa chepa kwakaroti vati vakanzurwa, pasinzi madaro chainivhesitigeta tonyora toita statement. We can go through statements kuti investigate kuti ndikomende pane nyaya yasati anzwa, vasati vambokomplaina kwatiri mukanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasoda zvemu. sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi weKisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zese ari kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu reKaribha uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zese ari kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol musi wa6 2021 yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira. Yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndovatatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend holders 24 ndobva tagadzira mabeds aya ndovatapedza ndovatazosheya namanti send holder imwe chete two beds svika takwana test takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti Kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Krisimasi dziri kuyai hamu mumwe neumwe nemhuri yake tiritofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa pundutso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Tandokurudzira igrade nekuti quality yegariki anga ari mazihondesa zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka pavangoti svedzei kunyange takafara he taiona sekuti grade yakatidzikisirei.
Asi vabatsewo nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaitwa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chino chese muchitanga munoita machallenge vanofanirwa kukura kwegarage zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka. Tinoita ngeti kuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana vamwe mwanete manyuwa mashoma, mwanete mpura shoma, mwasa kuruizo kanaka surarudia manyuwa. Chika grading ndo critical element. I think waka wana wega mtao kwa wake kuti, ahita tinurima na maini, ahita wunei, zaka kura kupita zangu. Saka, first crop, I don't think we can master everything.
Va Elias Nyamombe, vano chichakanakira okuri magari kisangamizi ne turmeric, ndiche kuti azvidhure, sezvo vachishandisa mufudzi wemombe, uye vanotenga vano vavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Rogers Tole, vanozivikanwa saamai Binya, vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ndandafungadanda tenga chimuru, tigorega kuramba ndongo itisa maricho, tenga chimombe utakati inini, chango chinga achimwe, doana wangu kubatanda na yeko, tofa, dopa nechishu.
Mukura anonaleso kuchigiza na mkambani Zimplas, kana kuchi community relations officer, va George Matsoka, vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye project yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kubirikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplas uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven Zupogine. Was a Friday, my...
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga, anozivikanwa neremagitare rekuti Titans, uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Nandakarara around 5 a.m. Maxine. Nakataka kumerera. Ndanzwa ndakutsikirirwa kana mata. Pazvakashaya basa. Pakarepo ndakazonzwa mupande panze. Pandakavhura hwindo napepuka. Ndikaona kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugore ra 2015.
Hama shamwari vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga.
Pandakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti zviri kuitika. Nyange mazikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinorangarira rimwe remazuva mama washinditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita, music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism, vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges yekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality, nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiende pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imimwe Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Hama, hama muri migu, hama.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pafoni kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndodzinoti 0775523446. Uyezve pa Facebook tiripo page redu rinonzi Titans, Titans Crits. Pa Instagram, pa Twitter Titans Crits, pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadiwo kusiyira vano kuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubudana kumudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwa.
Izvezvi ndine damba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope album rine masongs anokwana kusvika iwo 12 rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope album ndechekuti tropa tariro kune munhu wese ane zvese zvari kuita kuti asaneta simba mukaka. Anodzinira vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani, ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takata kolabo na Legion, na Lifire, na CLD, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Magistral Flex.
Moti wanisa uzororo patinozamira minamato, moti pao minduro ndakakurira mujangwa musina kana chiedza. Tiamurei osorwadza inzwai ominamato wondo yangu ingori erukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori erukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu Ama tese zakaenda nipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa angori matongo wandinopa angori masango baba minamato daire minamato uhope ingawane ndinorota baba minamato daire minamato Ndinorota baba wondo yangu ingori erukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori erukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya kuchema kuita kunge mutemo kusuwa ngakubude muhana yangu Misozi yangu ngaibudire punduzo Misozi yangu ngaidirizire rukare Iyo namo yakandionesa chitsvuku Autano auna kumira mushi Papatino zama asi zvinoramba Patino bata mumishando zvigofamba Wondo yangu ingori erukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingori erukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu ama tese dzakaenda ndipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa angori matongo wandinopa angori masango baba minamato daire minamato uhope ingawane ndinorota baba minamato daire minamato
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezororo rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repolitibilo. Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawa nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. vemangwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera migwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezoro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gaino kumede saidi.
Soko isika tisenda ba ku VOA.